semisangano yemDC toda kuti Zimbabwe yese izive kuti hatina uronga wekubvisa hurumende tichishandisa mirishonga roviolence. SemDC tiri sangano rinoshandisa umbiro remitemo yeZimbabwe, totevedzera constitution yeZimbabwe. Saka toda kuti vanhu vese Zimbabwe vazive kuti zvaitaura naana Sikala aida kuedza kutsanangura kuti hatisi kuda kuti timirire maelection a 2023. Tofanira kushandisa mamwe makodzero atinawo muconstitution yeZimbabwe kuti tibatsire kuti Zimbabwe iendere mberi.
Asi pane zvimwe zvingaitwa here vamolokile zvisiri sarudzo kuti hurumende ibviswe pachigaro?
Ndozvatoda kuti tibatsire hurumende kuti tigare pasi, zvinonzi muchirungu madialogue, mapolitical dialogue, kuti tigare pasi semhuri yeZimbabwe titaurisane kuti tingashanda sei pamwechete kuitira kuti tigadzire nyaya yepolitical impasse. Because vanhu vanoziva kuti sarudzo rakaitika last year rapresident, isusu MDC hatina kugamuchira maresults acho.
Asika iyo hurumende yacho iri kuti pane mumwe musangano uri kutoitwa kare nemamwe mapato ezvematongerwo enyika, imi makati hamudi kupinda imomo?
Takaramba kupinda because isusu semusangano wemDC tinotenda kuti ivo vaid ndivo vamwe vanhu vanofanira kugara pasi kuti tigadzirise nyaya yeZimbabwe. Saka hazibviri kuti iye kuti ave iye refu ave coach anofanira kuya kumeeting achibatsira nevamwe kuti tishande pamwe chete. Saka tinoda kuti kuite angaita mediator, angaita facilitator, oro kubatsira kuti titarisane pamwe chete.